Namusi namusi ndinogancha kutsvaga cause now and then unogara wakadzima phone hapana zvizhinji explain why rudo redu rapera zvakadai takanyura murudo for 2 years tikagibela gibela tese for 2 years nanganda tojaira for 2 years nasi womuka uchiti zvati sei wada inini pane zvinonetsa unomira vobvunza inini apa watadza zvanzi zvakati inyuma chondo explain cause baby wambo yange kupolo e blue asi wakufuma ngekanamwa ne clue kufona uchafona kutesta uchatexa kana matsudi pahuma wachani zvete se kanabadama Yo, nanganda tojaira ka life kalife kuti every Friday tanga singabike Saturday ndisina show tayenda kunzi Sunday tamuka tenda kukereke Believe it or not, ndoda kuva newe seburugwa nebande utane useve chipikini sando ex unistano baby kandiramba nondikanya cause ndakufamba newe kutamba newe baby usandirambidze baby kufara newe kudanana newe baby unondirambidze say
kufara newe kutamba newe baby usandirambidze ndoda kufamba newe kutamba newe baby unondirambidze say My feelings and the feel of a way. I know the love we are going to say. Baby, in the potter, who say, if Papa Unga depends, he says, the love it is sweet, you only get on it in need. And that is my night. I'll jump on the phone. I'll jump on the phone.
Kana shungu
akaenda kumazi.